Va masiye muri kuona sei nyaya ya va Trump yekuti vari mhosva dzinotodarika makumi matatu dzavari kupomerwa dzekufukura hapwa panyaya yemagwaro anodzi akakosha zvikuru kana kuti state secrets vachitakura mapepa aya kubva kudura rehurumende vachienda nawo kumba vachikurukura nevamwe vanhu nezvemagwaro aya.
Yaa inyaya iyi nenguva ichitaurika zvayo and inyaya iyi iri kubudawo panguva yekuti maelections ada kuchiitika and tinozva kuti iyo nyaya yavakupomerwa iyi yestate secrets inyaya hombe basa inokwanisa kuti kana vakabatwa nayo mhosva iyi vanokwanisa kuonekwa vachienda kujere. Saka mabudiro yaakuita panguva inoiyi yekuti kuda vatrump vada kukwidzawo munguva yesarudzo uyezve vave nenguvawo vari mumatare dzemhosva nedzimwe nyaya inyaya dziri kungowedzerwa pamusoro pazvo but tichitaka hedu nyaya yacho inyaya yakanyanyosimbira sainyaya iri very strong and yekuti kana vakazobatwa nemhosva vanokwanisa kuonekwa vachienda kujera.
Tichitarisa izvo zviri kunzi zvakatorwa izvi kana kuti state secrets zvingaise America munjodzi yakaita sei sekunzwawo kwamuri kuita?
Ya tiriona kuti vachuchisi vanotaura kuti mapepa akatorwa anokwanisa kuva akaisa America munjodzi yakati kurei uyezve kuri kunzi mamwe mapepa akatorwa anga ari mapepa nehama mumagwaro aitaura nedzimwe pamusoro pedzimwe nyika. Saka zvinhu zvokuti kana kuchinzi kuri kutaswa machajezi hakusingotaswa hatinganzi kupinzwa kwakaita America panjodzi but kupinzwawo zvekare kwakaitawo dzimwe nyika dzinoshanda neamerica vachionawo nezveyatingati international police. Saka izvozvozvo ndo zviri kuitirawo kuti nyaya iyi izonzi ive ichibatwa mabatiro aikuitwa and uyezve vatrump vanzi vave vachizoita other to those charges pamberi pedare.
Muchitarisawo semunhu ari kuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kwete gweta, munoona izvi zvichidzosera here vatrump kumashure panyaya yekutsigirwa kwavanoitwa nevebato remarepublicans kana kuti vamwe vari kukwikwidzana navo vachitorawo mukana uyu kuti vakwanise kukunda vatrump vari kunzi nevakawanda ndo vanenge vari pamberi?
Idzi nyaya dzakupomerwa vatrump dziri kuita dzichiwanda. Dzimwe dzacho dzakambova dzichiuya mumasure uku dzaiita senge kuda dzadzakarekerawo kunyaya dzematongero enyika kuita senge kuda maybe vatrump vari kunzi vari kupesekitwa nokuda kuti vada kukwidza but idzi nyaya dzakuramba dzichiwedzera sisazvekare yatingati America kana kuti security America pamberi. Zvinhu zvinokwanisa kuti zvive zvichiisa vatrump kuti vave at a disadvantage. Tatotanga kutoonawo vamwe vari kuvakwikwidza kunyanyanya ivo vapence pavakalochawo kampeni yavo vachiita senge vaiita senge vari kusora vatrump nemabatiro avakaitawo panguva yavakadyiwa pamaelections avo and tinoonawo kuti zvekare macandidates ari kutoita yatingati take a swipe kubva kuna vatrump nenyaya dzavo izi. Saka zvinhu zviri kuisa vatrump kuti vaivo vari at a disadvantage but tichitarisawo nguva yapfuura iyi tinoona kuti vatrump masupporters avo anoita senge asinga vatarisi zvese izvi. Kuri kunzi vatrump vakwikwidza kuti vawana mukana wokukwikwidza ndinoona senge izvi zvavari kuitwa izvi hazvingave zvichiita kuti vasawane mavhotes avo nokuti takaonawo panguva yapfuura yokuti vatrump vanoita senge vanotoine vanhu vanovatevera kunyange vavo vane nyaya dzavanenge vachidziteverawo zvekare.